Hongu mabhizimisi akati wande avhurwa nekuti malockdown restrictions anga aripo mamwe acho abiswa uye nguva dzekushanda dzawedzerwa. Asi effects yeCOVID-19 nemalockdowns anga aripo yanga yakati kurei yakati simbei.
Munorevei apa Dr. Murefu?
Yakarova mabhizimisi mazhinji zvakaipisisa. Mamwe mabhizimisi akatotadza nekuzovhura. Mamwe akavhura asi haasisiri paanga ari tisati tatanga malockdowns. Saka hongu zviri kufamba nedirection yakanaka kuti mabhizinesi aakuvhura ndo zvatiri kutarisira. Vashandi vamwe vari kudzoka kumabasa, asi vanga vari kumabhizinesi akavhara zvamuchose havachakwanisa kudzoka kumabasa pari zvino izvi. Saka chatiri kutarisira ndechekuti malockdowns akaenda achiitwa easy, marestrictions akaendwa achiita easy, vashandi vakawanda vanodzokera kubasa, makambani akawanda anotanga kufaya. Asi ngatiregei kukanganwa kuti tisati tapinda mulockdown takagara tiitori nemaproblems atanga tiinawo senyika.
Matambudziko api aya?
Tanga tiine maproblems efuel, tanga tiine maproblems emvura, tanga tiine maproblems emagetsi, tanga tiine maproblems eforeign currency, nemamwewo maproblems atingati macroeconomic problems. Maproblems aya haasati apera, achiripo. Saka makambani anoramba achingoafektwa nemaproblems iwava kusvikira agadziriswa. Kana akagadziriswa zvinoita nani? Saka tiri kuti malockdowns ari kutiitira kuti zviite nani semabhizimisi, mabhizinesi akati wande aakushanda asi haasati adzokera pakare paanga ari lockdown isati yasvika kana kuti isati yatanga.
Saka remangwana rakamira sei mabhizimisi?
Tichine nguva yakatirebei kuti tiite yatingati recovery process, tidzokere patanga tiri, nokuti nyika yanga yagara iri mumaproblems. Saka maproblems iyo tichiinawo, tinoda kuti tiagadzirise kuti upfumi hwenyika yedu ufambe zvakanaka, mabhizimisi edu afambe zvakanaka, vanoda kupinda mabasa vawanewo mukana wekupinda mabasa, zvigotibatsira senyika kuti tisimuke mazviita.